Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anhasi uri musi wechina ndira 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Surizwane sandarasika nazvo rinova zvinosvika 60,000. Wozimchestata dzichaona natobva kuno hoti. Hamuna kana chatakwanisa kubudisa kana wani.
Moto unoparadza chimwe chivakwa muHarare uchiparadza mudhuri nemidziyo yose yanga irimo. Vashandi vaviri vanochengetedza mhuka vachishanda kuZimparks vari kuchirwa kuti vakaurayiwa nevanovhima mhuka zvisiri pamutemo vekuZambia.
Isise Ministry of Health mandate yedu ndeyekuona kuti ruzhinji rweZimbabwe rwarapwa here wachidi wachipona, kwete kuti tiri kuda kungochaja.
Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vanoti kuwedzerwa kwemari yemuzvipatara hakunei nevarombo vasingakwanisi kubhadhara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vemabhizimusi madiki varasikirwa nezvinhu zvinokosha mazana nemazana ezviuru zvemadhora mushure mekunge moto wapisa zvitoro nemisika paAgribank Mall muHarare nhasi mambakwedza. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Moto uyu unonzi watanga panguva dzekumatuu mangwanani ukazodzimurwa kuma8 uye hapana kana chaburitswa kubva muzvitoro nemusika uyu uri pamugwagwa inoti Robert Mugabe Avenue naChinoy Street. Vakafano bata chinzvimbo chemutauri wekanzuru yeHarare vaInnocent Ruwende vaudza Studio 7 kuti bandiko rekanzuru rinoona nezvemoto refire brigade richiri kuongorora kuti chii chakonzera moto uyu. Vati pasvika fire brigade mudhuri nezvimwe zvange zviri mukati zvange zvatotsva. Varuende vaudza Studio 7 kuti zvinoita sokuti moto uyu watangira mukati chaimo uye pawazoonekwa zvinhu zvese zvange zvatoparara. Varuende vanoti fire brigade yaudzwa nezvemoto uyu na 18 minutes to 1 ikasvika panzvimbo iyi na 13 minutes to 1 kusvika kuma8 apo vazodzima nekudzivirira moto uyu kuti usainde kune zvimwe zvitoro. VaFrancis Choto avo vanochengetedza nzvimbo iyi vanotsanangura kuti vafonerwa nezvemoto uyu asi hapana chavakwanisa kuita pavasvika.
Hangwanawo moto wabatira kuti yesu stop. Saka kuti ndikwanise kuwana rubatsiro rwandaisa ipapa ndashaya posi ndakuwana moto uchiputa hapana munhu angachikwanisa kusvikapa. Noda kuti 5 brigade yanga iri nhingiri yanga iripo ichidzisa munhu kupinda kana nenikeiteka wacho yairamba kuti tindipinde ipapa.
Vamwe vanochengetedza chitoro chiri pedyo neAgribank Mall vaona kutsva kwenzvimbo iyi uye varamba kudomwa nezita vaudza Studio 7 kuti moto wacho wange une simba zvekuti hapana zvavaikwanisa kuita.
But moto uyu manje wanga wakawandisa une power rakanyanya zvokuti uri utsoro wemagetsi moto wemagetsi.
Amai Linda Huni vaudza Studio 7 kuti vafonerwa kuma5 mangwanani kuti chitoro chavo change chave kutsva uye vasvika zvinhu zvese rave dota.
Surizwane sandarasika nazvo rinova zvinosvika 60,000. Wozimchestata dzichaona natobva kuno hoti. Hamuna kana chatakwanisa kubudisa kana wani.
Vati zvaitika izvi zvaparadza upenyu hwavo nemhuri yavo.
Hapana kana pekutangira bhozi kumba kwacho ndiwa amai ndiwe baba handina kana pekutangira. and zaka la fetcha ngira izo zikara kuti kuti vanhu vacho vanotaka kudye izvozvo hapana hapana baba iri nani moto ndosara nezvimwe one or two things yakapati kana uri moto hapana dota regareka
pasvika studio 7 vanongorora nezvemoto kubva kukanzuru zesa nevamwe vange vari mushishi kuongorora kuti chii chingave chakonzera moto uyo mutauri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vanoti chakonzera moto hachisati chazikanwa uye hapana munhu akuwara kana kufa mutauri wezesa vafulat kwadzira vaudza studio 7 kuti havana zvizhinji zvavangataura nezvemoto vachiti vachiri kuita ongororo yavo nzvimbo yatsva iyi yake ine zvitoro 11 nematebhuru ekutengesera 50 emaflea market ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Vashandi vaviri veZimbabwe National Parks and Wildlife kana kuti Zimparks vanotyirwa kuti vakaurayiwa nevanofungidzirwa kuti vanovhima mhuka zvisiri pamutemo vanobva kuZambia nezuro manheru. Nondarai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanoruziva nezvakaitika vanoti vamwe vaviri vanochengetedza mhuka kubva kubazi reZimparks vakaita mahwekwe nevanofungidzirwa vaivhima zvisiri pamutemo mudhamu rekariba. Panonzi pakaitika kurwisana apo vanochengetedza mhuka ava vakanga voedza kuendesa vanofungidzirwa kuti vaivhima zvisiri pamutemo ava pakamba yechanga kukariba. Zvinonzi nyaya iyi yakazozivikanwa mushure mekunge chikepe chevanochengetedza mhuka ava chaonekwa chichiyangarara chisina munhu uye chisina injini. Mutauriri weZimparks vatinashe Farao vatenda kuti izvi ndizvo zvakaitika vachiti vashandi vavo vaviri havasi kuzikanwa kwavari pari zvino.
Taona kuti pane vanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka vaviri vatisiri kuona kubva musi wa 31 December kubva musi wa 31 zvita.
Vafarao vanoti vaendesa nyaya iyi kumapurisa uye kuferefetwa kwekushayikwa uku kuri kuenderera mberi uye vari kushanda pamwe chete nebazi rezvekuchengetedzwa kwemhuka kuZambia.
We are working closely with our counterparts in Zambia. Nyaya iyi takaitaura kumapurisa tiri mukati mubishi mekuita tsvakurudzo yekuona kuti chingave chii chakaitika mune vanochengetedza mhuka dzedu kumasango.
Hatina kukwanisa kubatsira mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo. Kubatwa kwevanhu vanovhima zvisiri pamutemo kunonzi kwakanyanya pamuganhu weZimbabwe neZambia. Vanovhima mhuka zvisiri pamutemo munyika mbiri idzi vari kusungwa vachitongerwa makore akawanda mujeri. Ndakamirira studio 7 muchinhoyi ndini Nunurai Jena.
Hurumende inonzi yapinza mabasa avarairidzi vatsva senzira yekurerutsa dambudziko rekushomeka kwevarairidzi muzvikoro zvepasi zveprimary nesekondari. Gwaro raburiswa nebazi rezvedzidzo rine mazita evarairidzi vakabudirira riri kuzivisa kuti vaende kumahofisi ebazi iri ari mumatunhu akasiyana-siyana uko vachanopiwa zvikoro zvavachange vachizoshandira. Gurukota rezvedzidzo yepasi vakaine matema mwedzi wapera vakaudza bepa Nauri News Zimbabwe kuti hurumende yakanga yapa bazi ravo mvume yekuti ripinze basa varairidzi vatsva vanosvika zviuru zvishanu mugore ra2020. Hatina kukwanisa kubata vamatema kuti tinzwe zvizhinji pamusoro penyaya iyi. Asi munyori musangano revarairidzi reptuz vaRaymond Majongwe vanoti kunyange hazvo hurumende yapinza basa varairidzi vatsva ava vashoma zvakanyanya kuti varerutse dambudziko rekushomeka kwevarairidzi muzvikoro.
Chikuru chiripo ndechekuti hurumende iri kuda kuratidza kune vanhu vari kunze kwenyika kana kunana IMF kuti iri kuadresa manidzi evanhu vari kuZimbabwe nekuita provide for magaps aripo. Bati chokwandi ndechekuti pane zvimwe futi zviripo zvekuti kanyatsoongorora una kuti munhu ange iri pachingadzi pachirungu strike breaking mechanism nekuti vanoda kutyisidzira varaidzi variko kubasa mukaramba basa sekuti temu yavo inotanga nekuti varaidzi vakawanda vari kungochema nekuti hatigoni kutyira kubasa. Inenge iri methodi yekuda kutyisidzira vanhu kuti mukamarega kuuya kubasa tatopinza vamwe vanhu basa. chekati chiripo ndechekuti zviri pachena kuti hurumende iri kuzvidzira kuti varairidzi vakawanda vakaregera basa vamwe vakafa vamwe vakarwara mukati ari pa300 yekufa kwevarairidzi muzimbabwe yakakura zvakanyanya kwevaizvo kuti mareplacement aya atori long overdue asi tiripo zvekuti 5000 nhamba yacho yekutaurwa itori pasi nekuti 5000 cheteka idistrict kana madistrict matatu ekumatinopi nekumatisouth nekuti hakutorina matichari
makambotaura gore rapera kuti nhengo dzenyu dzinogona kusaenda kumabasa panovhurwa zvikoro pane chashanduka here
hapana chashanduka kureva izvo kuti ndichigadzira kuti zvinoitika pagiraundi nekutaura nekutisunga kuripo pagiraundi kuvhurwa kwezvikoro kwacho kunenge kuchanetsa nekuti nezvii chita kunonga sose nemuromo hunge kana muromo wacho achinawo nekuti vakawanda vasara mhino chete tiripo ndechekuti tiri kungoramba tichingotaura nyaya iyi takutoshorwa nekutukwa nemamembers erudi imi muramba muchingotaura muchingotaura nekuti hakuna tisingataurwa zuva risingasviki chokwadi ndechekuti pese pachabvira kare tichingotaura tanoona mukuru wenyika tatiraya kuonani akazvemu zvedu kunangana kuna mutsiki tapfugamata namata hapana chai saka tochidii manje nekuti kana kunonzi tofanira kudzokera kubasa todzokera kubasa nezvikwanisiro zvake basa kuti kuendwoda mari unofanira kunge wakapfeka zvemukati zvepanze bhutsu zvese izvozvo hatina torarama here sekuti uri murairidzi anotora ndi nezvemukati unoda kunotenga kumabhero zvakambopfekwa neramwe
vanga vari munyori musangano revarairidzi reptuz varaymond majongwe vari parunare muharare nestudio 7 munyori mukuru mubazi rezveutano nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana dr agnes mahomva vanoti kuwedzerwa kwemari dzezvipatara kwakaitwa kutanga nezuro hakusi kunangana nevarombo vagara vasingabhadhare mari dzezvipatara vanotiwo vana vari pasi pemakore mashanu uye vakwegura vane makore anodarika 65 zvichienda havabhadhariswe sezvagara zvichiitwa ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7
zvechokwadi pane mafee structure kana kuti listed akatumira kumazvipatara yedu nemaclinics edu yakangoti chinjeiwo bichana kuti togone kuona kuti maservices emumachipatara tinoramba tichapawo here kuwanhu ruzhinji nemari dzinoita kuti zvipatara zvedu nemaclinics edu agone kuramba achishanda asi ndisati ndaenderera pamberi nelist iyoyo ndoda kuti nditaurire ruzhinji rwezimbabwe nekumwe kwese kuti list yawakaona iyi yakanga isiri list yekuendesa kuruzhinji kana kuti public ilist yemaadjusted fees yanga ichienda kumaclinics nemuzvipatara zvedu kuti vagonewo kuzoti kana vachinge vaona munhu wedha ari wefree kana kuti anga agara achichajwa vagone kuziva kuti cost yeservisi yavari kupa iyi imarii kuitira kuti kana vachinge vaona munhu ari kunzi ngaaonekwe kwefree maunder fives mamaternity mothers lactating kana kuti vari kuyamwisa waya maabove 65 waya vanoya vachiitwa atinoti macesarean section wese vanofanirwa kunge vachionekwa free vari kutongoramba vachionekwa free asi kana vachinge vaonekwa pakliniki kana kuti pachipatara chipatara ichocho chinofanirwa kuti chaja isu kuministry headquarters kuitira kuti tichizovatumirawo mari inoita kuti vagone kuti varambe vachiona mapatients iwavo for free
saka varombo vaya vagara vasingabhadhariswawo nehurumende hapana chekuvhundukapo
hapamborina chekuvhunduka kana wanga wagara usingabhadhariswi maternity cesarean section under 5 above 65 wese iwowo wachangoramba wachionekwa zviri pachena kana paine wauya wari pamedical aid tinochiclaimawo kumedical aid kuti taona murwere wenyu ari pamedical aid yenyu tamuita cesarean section tamuchaja mari yakati chitipaiwo mari iyoyo kuti tigone kuramba tichizoonawo wanhu
asi sei mafunga kuwedzera mari kune vamwe ava vamuri kuti vane mamedical aid nekutika vakawanda vari kutiwo zvinhu zvinenge zvatiomei munyika umu
azvai gone kwaba kuti tirege kuchinjwa mafees yedu tichiramba tichicharge for example toti cesarean section tombotenga ichiiswa $5 isiramba tichingocharge $5 munhu ari pamedical aid anogona kubhadharawo mari inopindirana necesarean section which would be more inonga iri more than $5 ongoramba achibhadhariswa toclaima $5 zvinoita kuti machipatara edu atadze kuona vanhu vakawanda nekuti mari inenge iri shoma zvinoita kuti zvipatara zvedu zvigone kuzoguma zvakupa service iri good quality
saka vanga vari munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 Sangano remagweta Relo Society of Zimbabwe rinoti harisi kufara nemashoko ebazi rinoongorora uori reZimbabwe Anti-Corruption Commission ekuti riri kuongorora vamwe vatongi vematare edzimhosva nenyaya dzeuori. Magweta aya anoti izvi hazvipe chimiro chakanaka kumaonerwo ematare nevanhuwo zvavo. Hatina kukwanisa kubata sachigaro weZimbabwe Anti-Corruption Commission amai Lois Matanda Moyo sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata munyori mukuru weLaw Society of Zimbabwe vaEdward Mapara.
Tiri kungoshungurudzika maererano nekuti kunodomwa kuti kune vanhu vakaita uori mujudiciary asi vasingazobudi pachena kuti ndevapi vacho. Saka zvinozoita kuti wese ari kunzwa anongoti judiciary yemuZimbabwe yakaora hauzovi nechivimbo nevanenge vachikutongera nyaya yako kunyange asiri mumwe wevanenge vari corrupt asi nekuti pangoiswa general statement yekuti vemujudiciary vari corrupt zvinokonzera kuti vanhu vachishaya chivimbo nejudiciary yacho yese.
Asika vamapara vamwe vanoti pamutemo handiti zvinonzi vanofanira kutanga vaferefeta here vozoburitsa mazita evanhu pane kuti vakurumidze kurova bembera.
Tiungoti chichanyanya kunetsa chekuti vanhu vamhanye kunoshambadzira nyaya isati yapera kumapepa izvozvinoda kuti vakaiswa munzvimbo kuti vaongorori nyaya dzavanenge vaona dzakakodzera kuti munhu anofanira kuprosecutwa zoenda kunoprosecutwa.
Munyori mukuru weLaw Society of Zimbabwe vaEdward Mapara vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatsigiri vevaimbo vemutungamiri wehurumende yeGuinea Bissau uye vaimbo vemukuru wemauto vaUmaro Sisoko Embalo ava vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika muGuinea Bissau vari kupemberera kukunda kwavo asi vanopikisa vari kuti sarudzo iyi yakabirwa uye vachapikisa zvakabuda musarudzo mudare redzimhosva. Mamwe mapato anopikisa hurumende yava Emerson Munangagwa anoti haasi kufara nemabatirwo akaitwa nehurumende mugore ra2019 kusamira zvakanaka kwehupfumi munyika pamwe nekutekeshera kwehuori panguva iyo bato riri kutonga reZANU PF riri kukurudzira kuti mapato ose aise musoro pamwe chete azive zviri kunetsa munyika pasi pechirongwa chePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD. Mutoro wedu nau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Bato guru rinopikisa munyika reMDC inotungamirwa navanelson Chamisa iro rakasvitsa makore makumi maviri gore rino kubva paravambwa muna 1999 rinoti harisi kufara nemabatirwo arinoitwa nehurumende yava Emerson Munangagwa. Bato iri rinoti riri kushushikana zvikuru nekurambidzwa kwakaitwa misangano yaro pamwe nekuratidzira munzvimbo zhinji munyika mugore ra2019 kunyange hazvo kodzero dzekuita misangano nekuratidzira dzakatarwa mubumbiro remuteme yenyika. Mutevedzeri wemutauriri webato iri valuktamborinyoka vanoti bato ravo riri kushushikana zvikuru nekushungurudzwa pamwe nekusungwa kweutungamiri webato ravo pamwe nevamwe vatsigiri vebato iri.
Takaona utungamiri womusangano vana vabiti, vana vakomichi, vana vawende, vana vachibaya, vana vabhondo, vana vahepumochi dziva, vana gift hostaros ziva, vana vasikala, vasikala izvozvo varikufanira kunge vachitotanga kunostenda trial muna ndira muno muna January 2020. Zvese zvinongoratidza kushungurudzwa kuri kuitwa vatungamiri vemudhisi nezanupf. Asi tiri kuti saaiwa kangoma karirisi ndiko kaparuki. Ukaona ngoma yakuririsa sezviri kuita ZANUPF yaapadyo nekuparuka.
Gore rino hurumende yavamunangagwa inonzi nevamwe yakapinza nyaya dzezvematongerwo enyika munyaya dzemadzishe kuburikidza nekushungurudza kwainonzi yakaita Ishe Nhlahla Yamangwe Ndiweni vekuntabazinduna mudunhu rematebeland north avo vayakabvisa paushe. Hurumende inopomerwawo zvakare mhosva yekusungawo pamwe nekurova varwiri vekodzero dzevanhu nemagweta emirira vasungwa. Izvi zvakashorwa nemutungamiriri wesangano reZimbabwe Mass Movement vaAlbert Matapo avo vakambosungwa nenyaya dzekuda kupirigura hurumende. VaMatapo vanoti hurumende yavamunangagwa yanyanya kutonga nedemo kutodarika zvaiitwa nehurumende yemushakabvu vaRobert Mugabe.
VaMugabe vaitonga nedemo hongu vaikanganisa chose, asi havana kumbosvika kana papa handingati hafu kana kota yavamunangagwa pakuomesa zvinhu. Saka ndinoona kuti utongi hwavamunangagwa hwaipisisa kupfuura utongi hwakanga huripo pana vaMugabe.
Vatamborinyoka vanoti vachamisa havasi kuzopinda munaurirano pasi pechirongwa chevari munaurirano dzevatungamiri vemapato akakwikwidza musarudzo dza2018 chiri kutungamirirwa navamunangagwa chiri kudaidzwa kuti Political Actors Dialogue kana kuti POLAD.
Vachamisa ndiye munhu anotsigirwa navana veZimbabwe ende vachamisa vokuramba kuenda kunotamba nepukere paruvanze, saka tokuramba kuenda kumahumbwe naPOLAD idare remahumbwe. Kana ukanzi kuenda kuchechi chaiko, vakuru vanoenda kuchechi kunonamata Mwari, asi hauende kuchechi zvinoenda kuSunday school. Tiri kuona isu kuti Polad yo iSunday school. Kana tafunga zvokupinda musangano, toda kutaura musangano nevanhu vari kushungurudza vanhu. Hatisi kuda kuenda kunoita zvedambe tichijoina chita chevana vari kutamba paruvanze chakafanana nePolad, kana kuti vana vari kuita zvavo Sunday school.
Nekune rumwe rutivi, vachamisa vanoti nhaurirano dzekugadzisa zviri kunetsa munyika dzinofanira kutungamirirwa namutongi Gava akambove mutungamiriri wemwe nyika kana ari kutungamira imwe nyika pari zvino, sezvo vachiti vamunangagwa havangave ivo vari kukokera nhaurirano. Ipo paine Gakava panyaya yesarudzo dzegore rapera dzavanoti havadzina kufambiswa zvakanaka. Zvichakadai, imwe nhengo yezanupf uye vari mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaenergy Mutodi vanoti zviri kutaurwa ne MDC hazvingavatadzise kutungamirira nyika seZANUPF.
Ichi chirongwa chokutaurirana kwevanhu hachisi chirongwa chokuchinja zvakabuda muelections. Ndo pari kurasika mukomana uyu Nelson Chamisa. Ari kufunga kuti ndoda kuva nenhaurirano yokuti imimi vamunangagwa hamuna kuhwina. Ndini ndakahwina. Wakahwina kupi? Maelections takaita tese tikazviona kuti vahwina ndavamunangagwa iwo waruza. Saka nhaurirano yaari kuda mukomana uyu inhaurirano yokupinda pabasa rehurumende nebackdoor.
VaMutodi vanotiwo bato ravo riri kutarisira kukunda zvakare musarudzo dzakatarisirwa kuitwa muna 2023.
Chatiri kuita isu seZANUPF ndechekuti dialogue whether iripo kana kuti haipo ticharamba tichingotonga hedu kusvika mandate yedu yapera yatakapuwa nevanhu 2023. Toenda kunokambenga zvakare ende tine chivimbo chokuti tinohwina, nokuti panguva yatinosvika 2023 toitaita zvakawanda zvokuti vana veZimbabwe vanenge vakugutsikana kuti aiwa hakuna rimwe bato ringatitungamirira kunze kweZANUPF.
Mutungamiriri werimwe bato rinopikisa reLabour Economists and African Democrats Muzvare Linda Masarira vanoti hapana pavanokwana munaurirano dzePOLAD kana pasina urongwa hwekugadzisa nyaya dzeuori uhwo hunonzi navamunangagwa watekeshera munyika.
Chinoita kuti isu sebato reLabour Economists and African Democrats tisabatane nePOLAD inyaya yekuti tichaita sei kuti tipedze uori mukati menyika yedu.
Muzvare Masarira vanoti mapato anopikisa anofanira kushanda zvakasimba kuti agotora masimba kubva kuZANUPF kwete kutarisira kuti pachaumbwa hurumende yembatanidzwa zvakare. Vaimbo vemutungamiriri weSouth Africa vaThabo Mbeki avo vaive mutongi Gava akatumwa nesangano rembatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC panhaurirano dzakazokonzera kuti vaMugabe naMushakabvu vaMorgan Tsvangirai vaitungamira MDC vaumbe hurumende yembatanidzwa muna 2009 vakanga vari munyika masvondo mashoma adarika vachiita nhaurirano maererano nevemapato ezvematongerwo enyika.
Kune vari kufunga kuti tichaita GNU hazvikwanisiki kuti kuite GNU nekuti ivo vari kupikisa vacho havana 50% yemasits muparamende. Unoda kuita GNU nani iyo usina kubata hafu yeparamende yemukati menyika ino. Ndo chidzidzo chatofanira kuziva kubva muna 2008.
Zvichakadai, imwe nhengo yeboka revechidiki reZANU PF Youth League isina kuda kudongwa nezita, inoti dambudziko remuZimbabwe richanetsa kugadzirisa sezvo munyika muine kusarurana kwemitauro muutungamiri uye muine zvikwata zvikwata muZANU PF.
Dambudziko rapinda mubato huru renyika, ndoriti bato huru nekuti ndorakaunza nyika. Nderekuti vari kurwisana pachavo. Zvino kana vanhu vachirwisana pachavo havana chavangaite kuti vape pundutso kune avo vavanotonga, nekuti mumwe nemumwe ari kurwira kuti iye ave nechidimbu chenyika chaakabata.
Vane ruzivo nezviri kuitika muZANU PF vanoti pane kusawirirana pakati pava munangagwa nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga panyaya dzemasimba, asi vamunangagwa vakaudza musangano wepagore webato ravo wakaitwa kuGoromonzi kuti izvi ndezvemugodzi matsuro.
The party is alive. ZANU PF imhenyu. One. Ungakanga maizvozvo kuti ZANU PF imhenyu. Two. ZANU PF is united. Ungakanga ma imenyu yakabatana.
Zvichakadai, imwe nyanzvi munyadzi dzezvematongerwo enyika vapilani zamuchiya vanoti kuti matambudziko akatarisana nenyika apere panofanirwa kuumbwa hurumende inombofanira kubata matomhu pasati paendwa kusarudzo.
ZANU PF sebato yave mamvemve haina chainokwanisa kugura pahurukuro idzi, nekuti vanoudzwa zvekuita nevakuru vakuru vemauto. Sekuziva kwedu vemauto havana kudzidziswa zvekutaurirana asi zvehondo. Ukuvo veMDC vanenge vachida kuteererawo nhengo dzebato ravo, nekuti ndidzo dzinovavhotera kumacongress nekugadzirira sarudzo. Nhengo zhinji dzeMDC kunyanya vechidiki vanoti iwo haivhiyiwi. Saka nenyaya yekugadzirira sarudzo paida kuti pasarudzwe dare rinogadzirisa nyaya risingazokwikwidzi musarudzo dzinotevera.
Asi vamunangagwa pachavo vakati ZANU PF ndiyo ine masimba ekutonga nyika sezvo yakavhoterwa neveruzhinji musarudzo, vachikurudzira zvakare nhengo dzebato ravo kuti dzitsvage rutsigiro zvakasimba kubva iye zvino kusvika pachaitwa sarudzo muna 2023. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kudzamara nyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nehuori dzagadziriswa, upfumi hwenyika hucharamba huchiwira pasi, zvinopedzisira zvaita kuti veruzhinji varambe vachinhonga svosve nemuromo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheLife Talk Chairman's Roundtable na HPM tiri kutarisa zviri kushuvirwa nemadzimai muZimbabwe mugore ra2020. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Zvirongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Moto unopisa chimwe chivakwa muHarare zvichiparadza mudhuri nemidziyo yose. Vamwe vaviri vanochengetedza mhuka vachishanda kuZimparks vari kutyirwa kuti vakaurayiwa nevanovhima mhuka zvisiri pamutemo vanobva kuZambia. Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vanoti kuwedzerwa kwemari yemuzvipatara hakunei nevarombo vasingakwanisi kubhadhara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana mshida kutumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Munu kwaniswa kunzwa na udzedu pa www.voashona.com. Anukweni kane mufaro, ndini jonga kandemire, ndiri mu Washington DC, ndukusiamina na Chris Gande.
Soko isika tisenda baku.